kambani inonzi TikTok inoita nezve ma video app.
TikTok inoshanda sei, Dr. Ngondo?
Vanhu vanoenda pa TikTok vogadzira ma video whether vari kutamba, vari kuita makeup, vari kubika, vachiratidza vamwe vanhu vanenge vachivateera pa ipapo pa social media app pacho.
Sei mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachida kuibhana?
VaDonald Trump vari kuda kuibhana nekuti pane matension between America neChina. Saka vaDonald Trump vanowanza kuda kubhana any businesses kana macompanies anodila neChina. And vanoda kuthreatena macompanies iwawo. And another reason why vangada kuibhana hanzi maconcerns over security risks. Vari kutya kuti information dzemaamerican dzinozopedzisira dzaamumaoko emuchinese government.
Ndinoona kuti Microsoft inoda kutenga kambani iyi yeTikTok izvozvi. Zvinofamba sei ivo vaTrump vachida kubhana kambani iyi?
Kuti Trump, Microsoft yanga ichida kutenga iyo TikTok, but zvinenge zvisirikunyatso famba izvozvi. Ika company ikatengwa neMicrosoft, then inenge ya largely an American company. Saka kuibhana, the reasons for kuda kuibhana panenge pasisina. Saka it looks like izvozvi vaTrump vamboita delay kubhana TikTok, vachinyatsofunga kuti voite. Because vakamboto threatena kubhana Twitter ne Facebook before, but hazvina kunyatsoita because makampani anoita zvekufambisa makampani anoita zvekufambisa mashoko. Saka zvinonetsa kubhana makampani akadaro.
Vakuru vakuru vemakambani etechnology vachangobva mukupa uchapupu kana kuti umboo kuCongress. Chii chiri kutyiwa nezvematongero enyika chavanofunga kuti chiri kuitwa nemakambani awa?
Vatongi venyika vari kutya kuti vakuru vemakambani etechnology vakurisisa, havasi kubvumira kuti mamwe makambani madiki akurewo nekuti hapasisina fair competition. Vari kutya kuti vari kuita crash macompetitors. Vari kutya kuti vari kutora information yevanhu and vari kuchengeta information iyoyo vachizoishandisa kuita marketing neadvertising nekukunda any other small companies dzinenge dziri kuda kupindawo mumarket imomo. And vari kutya kuti maprofits avo ari kuita ari sky high. Vari kuita maprofits akawandisisa that are beyond what they should be getting. Iwo makambani iwawo Amazon, Apple, Facebook and Google ndiwo vara maleaders ema technology platform. So vakuru vehurumende vari kutya kuti makambani iwawo anyanya kukurisisa zvokuti hapasisina a fair playground for my woman business anenge achida kubudirira munzvimbo iyoyo.